Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, chirongwa cheHaifa chamutsa zvakare guta reHarare, apo vanofarira zvemutambo vari kuvaraidzwa. Mumwe wevanga vari kuHaifa vaSamson Humba vati kunyange hazvo mai iri kunetsa munyika, Haifa inovapa mukana wokumbokanganwa nhamo dzavo.
Kuuya kuno kuHaifa chero zvinhu zvakaoma. Munhu unongotsungirirawo kuti tudiki taona touyewo umbozotandarawo umbowana nguva yokukanganwa. Zvinhu zviri kunetsa zviri mupenyu zvakawanda. Ukangogara pfungwa dzako dzakangoti tekiteki kautsikatsika nenhamo, unotoona kuti unopedzisira wakutorwara. Saka ukauyawo kunoko zvinombokupawo mukana wokuti umbofema mweya uri nani umbotandarawo. Nouya kauchimbotandarawo uchikanganwawo nhamo dzaunenge uinadzo, kushayikwa kwemari nezvinhu zvakawanda zviri kuitika mazuva ano zvinenge zvichida kuti ugare wakadi pfungwa dzako dzakatarisana nazvo. Saka ukauyawo kunoko kunombokanganwa nenhamo idzodzo.
Vamwewo vati Haifa inovapawo mukana wemabasa ayo ari kunetsa munyika. VaNaison Kim avo vari kuita basa rekubatsira kushambidza nzvimbo iri kuitirwa Haifa vanoti kudzoka kwemutambo uyu gore rino kwavaisa mumafaro sezvo vari kubatsirikana sevanhu vasina mabasa.
Haifa tinongoitawo mapatema, tinongoitawo kazhinji makuru ega ega. Tinenguva tichisenza nayo Haifa yachonayo. Ziri kutibatsirawo vamwe mabasa titorina, but tinombodedzwawo kuti timbobata bara tombowanawo kubatsirikanawo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mukomana wechidiki Tendai Chaparadza anoti kubva apedza zvidzidzo zvake muna 2011 haasati amboshanda. Chaparadza akaona basa rekuchengetedza zviri kuitika kuHaifa.
First chekutanga ndawanawo employment, towanawo 1 or 2 pekunhu ungaonapo masense. Then zvimwe zvacho unongochikwanisawo kuonawo zvivezwa maartist achiita zvaanoita zvakawanda. It's not all about kuti you'll be seeing, but you'll be learning new stuff, which one was in your hands, like I wonder. So need to know how many more uko avo. So from there, uno kwanza kwa na kita shungwe kwanza kita zungu, which is hands amau wako.
Haifa ina kuitwa gore rapera sezvo makambani akawanda anobatsira pachirongwa ichaita tarika. VaStanley Mutanga avo vanoveza matombo vanoti kushayikwa kwemutambo weHaifa gore rapera kwakavadzorerawo shure sezvo vachiwana bhizimusi pamutambo yakadai.
Zvinhu zvakatibata bata because iye ndokwa tinowana macontacts nemaorders nemanew customers, but ikasaitwa manje zvinenge vanenge vatiomesera.
Chirongwa cheHaifa chakatanga nechipiri uye chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.